Tingati musangano we GOP tinotarisira kuti uchasimbisa zvikuru ukandidhesi wava Trump. Uye tinoona sekuti vanhu vazhinji vachatarisira zvikuru kwazvo kuti vaTrump vachadomani kuva mutevedzeri wavo kana kuti running mate. Asi one rimwe divi tinoona sekuti chiitiko chakaitika kuna vaTrump chomunhu akaedza kuvauraya uyu chichapa vaTrump mukana wekutsvaga munhu wavanoda chaiye. Zvisinei nekuti ndiye ari kudiwa nevanhu vakawanda here nekuti ivo pachavo secandidate hatichatamboita sarudzo muno muamerica dzekuti presidential candidate anenge akasimba zvakanyanya zvekuti chero akasarudza mumwe wokurana naye kana kuti running mate asina nezvaanounza musangano hapana zvinoaffecta candidacy yake.
Tichitarisa sarudzo dzapfuura mbiri dzadomwa vaTrump kuti vange vachimirira bato iri, paiitawo vamwe vaimbenge vachishoropodza, tingaona zvimwe chete here rwendo runo?
Kana varipo zvavo vasinganyanyi kuwirirana nevaTrump kana nepfungwa dzavo, hationi vachikwanisa kusimudza musoro, nekuti iye zvino izvi vaTrump pachirungu tingati vava candidate inonzi matter candidate, kutaura kuti munhu anonzi akapota aurayiwa achiurayirwa zvido kana kuti zvishuviro zvebato rake nevanhu vanomuteera.
Zvii zvikuru zvingatarisirwa kubuda kumubva kumusangano uyu?
Tinotarisira kuti Republican Party ichabatana zvikuru kwazvo, asi tinotarisirawo zvakare kuti kusawirirana panyaya dzezvematongerwo enyika kucharamba kuchikwira, nokuti muchaona maRepublicans vachitanga kuti vemadhemokrati ndivo vanokonzera kuti vanhu vasagarisana zvakanaka, ava vemadhemokrati vachitiwo kutaura kunoita maRepublicans kunoita kuti vanhu vaite ukasha, vanhu vazofunga kushandisa zvombo nekurwisana